Deuteronomy.
Tivrei ma baiberedu kuna Deuteronomy.
Deuteronomy chapter 16.
Deuteronomy chapter 16.
If we get there, we can start reading.
Kana tashika tinogona kutanga kuverenga.
The Bible say from verse 1.
Papa verse 1 Bible not.
Observe the month of Abib and keep the Passover unto the Lord thy God.
Rangarira mwedzi wa Abib udye Pasika ya Jehovah Mwari wako nawo.
For in the month of Abib the Lord thy God brought thee forth out of Egypt by night.
Nokuti nomwedzi wa Abib Jehovah Mwari wako wakakubuditsa panyika ya Ijipita nousiku.
Thou shalt therefore sacrifice the Passover unto the Lord thy God of the flock and of the herd in the place which the Lord shall choose to place his name there.
Unofanira kubayira Jehovah Mwari wako Pasika ya makwai nemombe panzvimbo inotsaurwa na Jehovah kuti agarise zita rake ipapo.
Thou shalt eat no leavened bread with it. 7 days shalt thou eat unleavened bread, therewith even the bread of affliction. For thou comest forth out of the land of Egypt in haste, that thou mayest remember the day when thou comest forth out of the land of Egypt, all the days of thy life.
Usadya chingwa chakaviris kwanembiriso pamwe chete. Unofanira kuita mazuva manomwe uchidya chingwa chisina mbiriso. Ndicho chingwa chokutambudzika. Nokuti wakabuda panyika ya Egypta nokukurumidza. Kuti urangarire zuva rawakabuda naro panyika ya Egypta mazuva ose eupenyu wako.
Amen. Tinamate zvakare.
Let's bow our heads for a word of prayer. Gracious Lord Jesus, we come before the throne of grace this morning. We have badger skin before your throne. We pray, Lord Jesus, that we will be able to see God who is veiled by the badger skin. May you speak to your children this morning, and may you give my precious brother here the greatest gift of all, that he could stand one side and you could whisper a word or two to your children. Father, at the end of it all, we'll give you glory, honor, and praises. Bless the reading of the word. We commit it into your hands. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen.
Hallelujah. We can take our seats.
We're going to get a new passy.
Amen. How many enjoyed the service on Friday?
Wangani wakaropa fazgone shimiro yomso Friday.
Hallelujah.
Amen.
The opening of the eyes.
Kuzaruka kwemeso kana kwemaziso.
After an experience.
Mushure mechitiko.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Glory to God.
Toda kutenda Mwari ama anzwa zimangwana nanu.
We want to thank the Lord, brother, sister, this morning.
Because
he has given us another day to worship.
Hallelujah.
Amen.
Like the prophet said,
Prophet Avonotara Vachiti,
on a Sunday, you must find somewhere to worship.
Shondo Mangwanani, Unufanakwe Kuchaga, Owana Paono Namata Uri.
Hallelujah. So we just want to appreciate you this morning.
Saka tuda kuyemura imosi mangwana neano.
For coming into the house of the Lord.
Nokuya muimba yashe.
Amen.
Amen.
We are realizing that we are living a terrible time or terrible day.
Tiri kucherechedza kuti tiri kurarama munguva yakaipisisa kwazvo.
Where the devil is working overtime.
Satan ari kutoshanda ne overtime, haasi kuzorora.
He is trying his best this time.
Ari kuedza nepose paanokwanisa panguva ino.
That he can get a hold of you.
Kuti akwanise kuwana paanokubatira.
Amen.
Amen.
And pull you into something untold.
Okuzvuzvurudza kune zvinhu zvisinganzwisisiki.
Amen. But this morning we believe, brothers and sisters,
asi mangwanani ano tinotenda hama hanzvadzi,
that we got also the Lord Jesus Christ on our side.
Kuti isuo tina tenzi Jesu Kristu kurutimi rwedu.
Hallelujah.
Amen.
He doesn't work overtime.
Havasi kuzoshanda overtime.
But he's always working.
Asi vanogara vachingoshanda nguva yose.
Hallelujah. His eye is always upon you.
Ziso ravo rinogara rakaringa pauri.
Amen.
Amen.
And he's so jealous about you.
Zvino ivo Mwari vane godo newe.
Amen. Hallelujah.
Amen.
And we are seeing a lot of things which are happening in our day.
Tiri kuona zvinhu zvakawanda zviri kuitika muzuva redu.
Amen.
Amen.
That the devil will say, I will get a hold of this people one of these days.
Satan ka ari kutongoshuvira achirwera ruti achiti ndichamubata chete rimwe ramazuva.
Amen. Like the prophet said,
profita sekutaura kwaanoita,
he said in a battle,
vanoti muhondo kana mukurwa.
Amen. When he was talking of those who use the swords,
aitaura pamusoro peavo vanoshandisa minondo.
Amen. That it one time they can lock,
kuti pane imwe nguva minondo yavo inogona kukochekerana.
Hallelujah. But he said it takes the anointing from above.
Asi vanoti zvinotoreredza chizoro chinobva kumusoro kudenga.
A super anointing.
Chizoro chemhando yepamusoro-soro.
Hallelujah. To anoint your hand.
Kuti rugozodza ruoko rwako.
Hallelujah. That you can able to push the sword into the heart of the enemy.
Kuti ukwanise kusundira munondo mumoyo womuvengi.
Hallelujah. Not with your strength.
Kwete nesimba rako kwete.
Not with your wisdom.
Kwete neuchenjeri wako.
Because with your wisdom you cannot make it.
Nekuti neuchenjeri wako haukwanisi kubudirira.
But it only takes the hand of God.
Zvinotongotoredzera chete ruoko rwaMwari.
Hallelujah. That you can able to push the sword into the heart of the enemy.
Kuti ugosundidzira munondo wonyatso kujunga moyo muvengi.
Amen. Because there are so many things which are discouraging us in this very day.
Nekuti pane zvinhu zvakawanda zvinotiodza moyo munguva inoyi.
Hallelujah. But I just want to read you this before we get into our service.
Tidokuverengerai zviri pano zvisati tapinda mushoko kana kuti mushumiro.
Amen. There was this man who was so great on this earth.
Pane murume uyu anga aine mukurumbira kwazvo panyika pano.
Hallelujah.
Amen.
He had gathered everything to himself.
Anga zviunganidzira zvinhu zvose zvepasi rino achiti ndezvangu.
But he realized one day.
Akazocherechedza rimwe ramazuva.
Hallelujah.
Amen.
That all was vanity.
Kuti zvinhu zvose izvi zvaisareva chinhu.
Hallelujah. This man was Alexander the Great.
Murume uyu zita rake ainzi Alexander the Great.
Amen.
Amen.
You can even tell from the name.
Zita rake rinototaura zvari.
Alexander the Great.
Alexander mukuru mukuru kana kuti ane zita hombe.
Amen. On his deathbed, Alexander summoned his army generals and told them his three ultimate wishes.
Akadana makuru vehondo vake vose akavaudza zvinhu zvitatu zvaishuvira.
Amen.
Amen.
He had now realized something in his life.
Anga achirikidza chimwe chinhu mukupenyu hwake.
Amen. The first one,
chekutanga,
he said the best doctors should carry his coffin.
Chishuo chake chekutanga chaiti ana chiremba vanokunda vose ndo vaifana kutakura coffin rake kana kuti box.
The wealth he had accumulated, money, gold, precious stones, should be scattered along the procession to the cemetery.
Upfumi hwanga unganidza waisanganisira mari nendarama nematombo anokosha zvaifana kumwaiwa murwendo rwekuenda kumakuva.
Amen. So it shows that his wealth could spread to the point of cemetery.
Zvaitoreva kuti upfumi hwaiva nawo hwaitokwana kuti husvike kumakuva vachingokusha bedzi upfumi uyu.
Hallelujah. And he also said his hands should be let loose so they hang outside the coffin for all to see.
Anga akati maoko angu munofana kumarembedza kunze kwebox kuti vanhu vese vamaone.
Then one of the generals who was surprised said,
mumwe wevakuru vehondo ava akashamiswa nezvikumbiro izvi akati,
this unusual request, as the Alexander the to explain.
Akakumbira mukoma Zanda kuti vatsanangure zvinhu zvavaishuvira izvi.
Amen.
Amen.
Then Alexander the Great he explained.
Zvino Alexander the Great akatsanangura.
I want the best doctors to carry my coffin to demonstrate that in the face of death, even the best doctors in the world have no power to heal or to stop.
Akati chikonzero ndiri kuda kuti vana chiremba vatakure box rangu, vana chiremba vanogona kupinda vose, ndechekuti ndiri kuda kuti vanhu vazive kuti kana watarisana nerufu vana chiremba havagona kubatsira kana kumisa rufu.
I want the road be covered with my treasure.
Ndiri kuda kuti mugwagwa wose uzadzwe nepfuma yangu.
So that everybody sees that material wealth acquired on earth will stay on earth.
Kuti vanhu vazive vagoonawo kuti zvinhu zvawakawana zvepasi rino zvinosara pano pasi.
Hallelujah.
Amen.
There's nothing wrong to accumulate or to gather things.
Hapana chakaipa kuunganidza upfumi.
But we know we will leave these things.
Asi katinongoziva kuti tinozongoguma tazvisiya zviri pano.
I want my hand to be swinging in the wind.
Ndiri kuda kuti ruoko rwangu runge ruchifamba mumhepo ruri kunze kwebox.
His hands, not one hand.
Maoko ake ari maviri.
So the people understand that we came to this world empty-handed.
Kuti vanhu vanzwisise kuti takauya pano pasi tisina chinhu.
And we leave this world empty-handed.
Uye tichasiyawo pasi rino tisina chinhu, maoko edu asina chaakabata.
Hallelujah. This was Alexander the Great.
Uyu ndiye mukuru Alexander.
Amen. He was now facing with death.
Vakanga vatarisana norufu zvino.
Amen. But he realized that we should seek one who can take control of our life.
Asi akazocherechedza kuti tinofanira kutsvaka uyo anogona kutungamirira upenyu hwedu hwose.
Hallelujah. This is the reason why we are here this morning.
Ndochikonzero tiri pano mangwanani ano.
And I believe the Lord will bless us this morning.
Ndinotenda kuti Ishe vachatiropafadza mangwanani ano.
Hallelujah.
Amen.
For we know we are strangers and pilgrims.
Isu tinoziva kuti tingori vapfuuri nematorwa.
Hallelujah.
Amen.
But tine musha watiri kuenda kwauri, Hamanzo.
But we have got a home that we are going to, brother.
Hallelujah.
Sister.
Hallelujah. Which I believe we are also desiring that home.
Wandinotendawo kuti munoshuvirawo kuenda mune musha wakadai.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Glory to God.
So this morning we have read from Deuteronomy chapter 16.
Mangwanani ano taverenga kuna Deuteronomy 16
verse 1 to 3.
Kubva pa verse 1 kusvika verse 3.
Amen. The prophet also read the same verses.
Profita akaverenga ndima imwe chete.
Hallelujah.
Amen.
And he preached this message.
Ndobva paridza maridzo iyi.
God's chosen place of worship.
Nzvimbo yakasarudzwa naMwari yokunamatira.
This was 1963-0220.
Iri yakaparidzwa muna 1963 maridzo iyi 0220.
And he also preached the same year.
Vakazoparidzawo maridzo imwe chete mugore rimwe chetewo iri.
God has provided place of worship.
Nzvimbo yakapiwa naMwari yokunamatira.
Hallelujah.
Amen.
This was now in April 25.
Wamwari musi wa 25 April.
Hallelujah.
Amen.
And in the same year again.
Mugore rimwe chete zvekare.
He preached this message again.
Vakaparidza zvekare maridzo.
God has only provided, God's only provided place of worship.
Nzvimbo yoga yakapuwa naMwari yokunamatira.
Hallelujah. This was now December, this was now November 25.
Wanga rumuswa 25 November.
Amen. Same year.
Gore rimwe chete.
Hallelujah.
Amen.
So he preached this message in 1965.
Saka maridzo idzi dzose dzakaparidzwa muna 1965.
Hallelujah. But our prayer this morning.
Asi munyengetero wedu mangwanani ano.
We just need the same anointing which was there when he preached these messages.
Tiri kungoshuvirawo chizoro chimwe chete changa chiripo pavakaparidza maridzo idzi.
Hallelujah. So that at the end of the service.
Ndipanozopera shumiro.
We go home rejoicing.
Tinoenda kumba tichifara.
Hallelujah.
Amen.
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 So from verse 1 to 3 we have read this morning.
Pandima 1 kusvika 3 pataverenga mangwanani ano.
There are things which they were supposed to observe in this chapter 3, in chapter 16.
Pane zvinhu zvavaifana kuzoongorora kana kutevedzera muna chapter 16.
Hallelujah. Hey, the Bible said observe the month of Abib.
Bhaibheri rinoti cherechedzai mwedzi waAbib.
And this Abib is April.
Abib uyu tikaisa mukalenda yedu ndi April.
Hallelujah. So this morning we are back in April.
Saka mangwanani ano tadzoka kuna April.
Hallelujah. And we want to see what was going on in this month April.
Tinoda kuona kuti chii chaitika mune mwedzi waApril.
Hallelujah. So they were told to observe the month of Abib.
Vakaudzwa kuti cherechedzai mwedzi waAbib.
And also to keep the Passover unto the Lord thy God.
Uye kuti vagochengetedza Pasika yaMwari yaJehovha Mwari wavo.
Hallelujah.
Amen.
Because in that month.
Nekuti mumwedzi iwoyu.
Hallelujah.
Amen.
He had brought them out of the land of Egypt by night.
Ndo mwedzi wavakaburitswa kubva munyika yeEgipita nousiku.
Amen.
Amen.
So it was by night when the Lord took them from this land of Egypt.
Saka Mwari Jehovha vakavatora nousiku kubuda muEgipita.
And they were also told to observe this.
Vakaudzwa kunzi vacherechedzewo izvi.
Sacrifice of a flock and of a head.
Kupirisira kwamakwai nemombe.
Hallelujah.
Amen.
They were supposed to do these things.
Vaifanira kutoita zvinhu izvi.
Hallelujah. Amen.
Amen.
While they were doing these things,
vari kuita zvinhu izvi.
The Lord also told them.
Ishe vakavaudzawo zvekare.
They must do this at the place where the Lord was going to choose.
Vaifana kuitira zvinhu izvi panzvimbo inenge yasarudzwa naJehovha Mwari.
Because the Lord was going to put his name there.
Nekuti ndopa vaizoisa zita ravo ipapo.
Hallelujah.
Amen.
So every sacrifice they were doing in that time.
Saka chipirisiro chose chavaiita panguva iyi.
It was supposed to be at the chosen place.
Zvaifana kuitirwa panzvimbo yakasarudzwa.
Amen. Because the Lord wanted to put his name there.
Nekuti Mwari vaida kuzoisa zita ravo ipapo.
Amen.
Amen.
They were not supposed to do sacrifice any other place.
Vaisafanira kupirisira pane imwe nzvimbo chero yavanenge vasarudza kwete.
Hallelujah. 7 days shall eat unleavened bread.
Kwemazuva manomwe muchadya chingwa chisina mbiriso.
Amen.
Amen.
And the prophet said. These 7 days is a type.
Mazuva manomwaya mufananidzo.
Of the 7 churches.
Wemazera manomwe makereke.
Hallelujah. Because this was in type.
Nekuti izvi zvanga zviri mufananidzo.
Hallelujah.
Amen.
Of our day.
Zvaifananidzira zuva redu nhasi uno.
Amen. As the prophet said.
Profita sekutaura kwaanoita.
Amen. That if you see a shadow on the floor.
Ukaona mumvuri uri pasi.
Amen. You can actually tell.
Unokwanisa kutoziva.
Kuti this is a human being coming.
Kuti uyu munhu ari kuuya.
Or this is a giraffe coming.
Kana kuti itwiza kana kuti furira mudenga iri kuuya.
Hallelujah. You cannot see a shadow on the floor of a giraffe, then at the end you see a human being.
Haukwanisi kuona mumvuri wefurira mudenga wozoona ari munhu ari kusvika rinotova nenji.
Amen. So this was in time.
Saka uyu wakanga uri mufananidzo.
Of our day we are living in today.
Wezuva ratiri kurarama mariri nhasi.
Hallelujah. And the last thing was.
Chokupedzisira.
It was supposed to be a memorial.
Waifanira kuva murangaridzo.
Amen. It was supposed to be a memorial.
Waifanira kutova murangaridzo kana kuti mucherechedzo.
We were supposed to remember every year.
Vaifanira kurangarira gore roga roga.
That the Lord brought them out of the land of Egypt by night in haste.
Kuti Ishe vakavaburitsa kubva munyika yeEjipita nousiku nokuchimbidzika.
Hallelujah. Amen.
Amen.
When the Lord speaks of a memorial,
kana Mwari vachitaura pamusoro pemurangaridzo kana kuti mucherechedzo.
Amen. It's something which the Lord has done in your life.
Chinhu chinenge chakaitwa naMwari muupenyu hwako.
That you should remember it every day of your life.
Chekuti unofanira kuchirangarira zuva roga roga roupenyu hwako.
Amen. Because the Lord has done something in your life.
Nekuti Mwari vane chavaita mukati meupenyu hwako.
Amen.
Amen.
So I will be going through these 3 messages to you this morning.
Ndichange ndichipinda mumharidzo nhatu idzi mangwanani ano.
Hallelujah, this way I'm getting my inspiration.
Hallelujah.
But you will be talking of the about the sacred place.
Pane vachitaura pamusoro penzvimbo yakayereswa.
We are talking about the sacred place.
Tirikutaura pamusoro penzvimbo yakayereswa yezita rake.
For his name.
Yezita raMwari.
Hallelujah. Amen. If something becomes secret,
kana chinhu chichinzi chayereswa.
Amen.
Yeah.
I don't know what that is.
Secret.
Okay. Or something special.
Kana kuti chinhu chakakosha.
Amen. God wants to do something there.
Mwarika vane chavari kuti kuda kuita ipapo.
God want to put something there.
Mwari vane chavari kuda kuisa ipapo.
Hallelujah. Like we all know this morning.
Sekuziva kwedu tese mangwana neano.
Amen. That we are elected lady.
Kuti isu tisimudzimai akasanangurwa.
Amen.
Amen.
The elected lady.
Mudzimai akasanangurwa.
Amen. That means we are so special this morning.
Zvichireva kuti takakosha mangwana neano.
Amen. We might not be special in the eyes of this world.
Takatariswa nenyika ino tinogona kunge tisina kukosha.
But before the Lord,
asi pamberi paMwari,
we are so special.
Tiri vanhu vakakosha kwazvo.
Hallelujah. Amen. This is the reason why God gave us the prophet in this generation.
Ndochikonzero Mwari vakatipa muprofita muchizvarwa chino.
Amen.
Amen.
So I want to start reading from this message.
Regai titange kuverenga kubva pamharidzo iyi.
Hallelujah.
Amen.
This is
650425.
The prophet said,
"Profita
anoti, oh how let us search the scriptures for that place that he has his name in."
Isu ngatitsvagei mumagwaro tichitsvaga nzvimbo iyi Mwari yavakaisa zita ravo.
Now we have shadows and types all through the Bible.
Tine mufananidzo mubaibiri nemenzaniso mubaibiri rose zva.
We know that of different places where he met the people.
Isu tinozviziva izvi. Nzvimbo dzakasiyana siyana dzavakasangana nevanhu.
But that is not the place that he will meet them today.
Asi sandiyo nzvimbo yavanozosangana navo nhasi uno.
Because they were only foreshadowing.
Nekuti zvine zvazvaimiririra somumvuri.
Something coming up to the real place where he is, where he is to meet the people.
Kunzvimbo iyo yamazviro kwazvo yaizofanira kusangana nayo nevanhu.
The place.
Nzvimbo.
Sorry. The place. The church that he is to meet in.
Nzvimbo iyi kana kuti kereke yaifanira iye kuti azosangana nevanhu.
And there is a place.
Uye pane nzvimbo.
There is a church.
Pane kereke.
That God promised to meet the people in the place and answer their prayers.
Iyo Mwari yakavimbisa kusangana nevanhu ogopindura munamato yavo.
If they would just come to this place and worship him.
Kana vakangogona kuuya panzvimbo iyi vogomunamata varipo.
Hallelujah.
Amen.
Can I have the other one? Zero.
Nogona kutipa chimwe chacho chinokoro.
Hallelujah. And then, Father, we pray that you will visit us tonight in the Word.
Uyezve Baba, tinonamata tichikumbira mugotishanyirawo madekwana ano mushoko.
Hallelujah.
Amen.
I'm trying to read from. Okay, it's fine. We come here for a correction.
Tinouya pano kuzogadziriswa.
For understanding.
Kuzowana kunzwisisa.
That we might know just how to live in this present day.
Kuti tigoziva kuti tinorarama sei munguva ino yatiri.
What to look forward to.
Zvokutarisira pazviri.
What to do.
Uye zvokuita.
For we know the coming of the Lord is drawing nigh.
Nokuti tinoziva kuti kuuya kwashe kwakuswedera pedo.
According to all the signs that the prophets foretold.
Maererano nezviratidzo zvose zvatakataurirwa nomuprofita.
We were nearing the time.
Isu tiri kuswedera pedyo nenguva.
Hallelujah.
Amen.
Lord, when complete deliverance will be given to your children.
Apo Ishe kudzikinurwa uzere pakuchapiwa kuvana venyu.
God, let us everyone be there.
Baba, dai mangoita kuti tese tikwanise kusvikapo.
Amen. Father, may they not be one missing.
Baba, dai pashaika anoshaikwa panzvimbo iyi.
Hallelujah.
Amen.
The prophet was praying.
Muprofita ari kunamata.
That is our purpose of being here.
Ndochikonzero chedu chekuva pano.
Lord, we love you and we were trying to prepare for that hour.
Ishe tinokudai isu tiri kuedza kugadzirira nguva iyi.
Hallelujah.
Amen.
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 A secret place.
Zimbo yakakosheswa.
Hallelujah. For his name.
Yezita Ramari.
Hallelujah. God has a name.
Marika vane zita.
Hallelujah. But he wants his people to sacrifice.
Varikuda kuti vanhu vavo vagopirisira.
Hallelujah. But they cannot do it anywhere else.
Havana pamwe pavanogona kupirisira zvipiriso zvavo.
Except
kunze kwe
that place where you put his name.
Kwekupirisira panzvimbo iyi yavachaisa zita ravo.
Hallelujah.
Amen.
Amen. So he desired you this morning.
Saka vari kushuvira mangwanani ano.
That you must also have or see that place.
Kuti unofana kuva kana kuti kuona nzvimbo iyi.
Hallelujah.
Amen.
Because it is very important for us to know this place.
Nekuti zvakakosha kwazvo kwatiri kuti tigoziva nzvimbo iyoyi.
Hallelujah.
Amen.
And this is the reason why the prophet preached these messages.
Ndochikonzero muprofita vakaparidza maridzo idzi.
Hallelujah.
Amen.
And this is the reason why he was pointing us.
Ndochikonzero zvekare vaitinongedzera.
Amen. That we must have this place.
Kuti tinofana kuva nenzvimbo iyi.
Amen.
Amen.
I just want to move to paragraph 21.
Tida kufamba kuenda paparagraph 21.
Now we took this text out of Deuteronomy.
Zvino isu tatora musoro uyu weshoko kubva kuna Deuteronomy.
It is a Greek word which has a compound meaning.
Ishoko rechiGreek rinoreva zvinhu zviviri.
Or it means two laws.
Kana kuti rinoreva kuti mirayiro miviri.
The Greek word Deuteronomy means two different laws.
Shoko rechiGreek rekuti Deuteronomy rinoreva kuti mirayiro miviri yakasiyana.
And that is just what God has, two different laws.
Ndozvina Mwari izvi, vane mirayiro miviri yakasiyana.
Hallelujah. And one of them is a law of death.
Mumwe wemirayiro iyi murayiro worufu.
And the other one is the law of life.
Mumwe wacho murayiro weupenyu.
Hallelujah.
Amen.
The law of death and the law of life.
Murao werufu no murao weupenyu.
Amen. When he was talking to Moses,
pavaitaura na Moses,
that the people were supposed to observe the month of Abib.
Kuti vanhu vagocherechedza mwedzi waAbib.
Hallelujah. Amen. And do all those sacrifices.
Vogopirisira zvipiriso izvi zvose.
Amen.
Amen.
God has two laws to follow him.
Mwari vane mirayiro miviri kuvashumira nokuvateera.
And serve him and worship him.
Uye nokuvashumira nokuvanamata.
Is life.
Ndo upenyu.
To reject it is death.
Kuzviramba izvi rufu.
There is two laws in God.
Pane mirayiro miviri muna Mwari.
Hallelujah. One of those laws was made recognized to the world.
Mumwe murayiro wakaziviswa kunyika.
Amen. At Mount Sinai.
Pagomo reSinai.
God gave the law to Moses.
Mwari vakapa murayiro kuna Moses.
And Israel.
Ne Israel.
Not that.
Kwete kuti.
Not that.
Oh, cherechedza izvi.
Amen. The law could not, the law could help them.
Murao waigona kuvabatsira.
But the law only pointed out to them that they were sinners.
Asika murao waingovazivisa kuti vanga vari vatadzi.
Amen.
Amen.
You know when there is no law.
Munoziva kana pasina murao.
No one can condemn you.
Hakuna munhu anogona kupomera mhosva.
Hallelujah. Because there's no law.
Nekuti murayiro wacho hapana.
Amen. But when there's law,
asi kana paine murayiro,
then that law can condemn you.
Murayiro uyu kana kuti mutemo uyu unogona kukupomera mhosva.
Amen. Because you'll be going against that law.
Nekuti iwe unenge uchipesana nemurayiro uyu.
Amen. Like all we know.
Sekuziva kwedu tose.
Amen. That at Calvary.
Kuti pa Calvary.
Amen. He paid the sin price.
Vakabhadhara mutengo waidiwa kana kuti mubhadharo waidiwa wechivi.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Until that time,
kusvikira panguva iyi,
they did not know what sin was.
Vakanga vasingazive kuti chinonzi kutadza chi.
Till they had a law.
Kusvikira vazova nemurayiro.
Amen. Saka kana pasina murayiro,
where there is no law,
vanhu vese vanenge vachingoita zvavanenge vachiita.
Every man does according to their own pleasure.
Hallelujah. Amen. Zvangofanana nepanapa.
Just like at this place.
I'm just thinking this now.
Tirikungozvifunga iko zvino.
Amen.
Amen.
That when we say there's quiet time,
kuti patinoti pano pane quiet time,
somehow we are restricting people to follow that.
Neimwe nzira tirikumanikidzira vanhu kuti vatedzere zvinhu izvi.
Amen.
Amen.
Hallelujah. But when you have, when you find yourself, you are not observing that.
Kana iwo ukazviona usingakwanisi kutedzera izvi,
you can answer for yourself.
Unogona kungozvipindurira hako pachako.
Hallelujah. Until that time they did not know what sin was.
Kusvikira panguva iyi vakanga vasingazive kuti chinonzi chivi chii.
Till they had a law.
Kusvikira vazova nemurayiro.
There cannot be a law without a penalty.
Hapazogona kuva nemurayiro kana pasina mubhadharo unogona kubhadhara. Moshe.
A law is not a law.
Murayiro haungave murayiro
without a penalty.
Kana pasina mubhadharo.
Hallelujah.
Amen.
Is it mubhadharo kana?
I'm trying to think of what I
mean. Mutongo.
Mutongo. Murayiro haugone kuva murayiro kana pasina mutongo.
Amen.
Better word.
So therefore the transgression of the law is sin.
Zvino kana kuchikora murayiro kutoita chivi.
Amen. And the wages of sin is death.
Uye mubhadharo wechivi rufu kana kuti mutongo wechivi rufu.
Amen.
Amen.
So therefore until God made them a law.
Zvino kusvikira Mwari pavakazovagadzirira murayiro,
there was no transgression.
Kwakanga kusina
reckoned to them.
Kwakanga kusina kudarikira kwavainzi vari kuita kana kupara mhosva.
Hallelujah. The prophet said,
profita vari kuti,
a sinner doesn't sin.
Mutadzi haatadzi.
Amen. That's his everyday life.
Ndo utori upenyu hwake hwamazuva ose.
Amen. But a believer
as mutendi
is the one who sins.
Ndiye anotadza kana anotyora murayiro.
Amen. But when you do wrong before the Lord,
kana wachikora murayiro waMwari,
there is something in you.
Pane chimwe chinhu mauri.
Hallelujah.
Amen.
Which will tell you that you've done wrong.
Chinokuudza kuti apa wavhiringidza.
And you know where to go.
Wotoziva kwekuenda.
Amen. Say, Lord, help me.
Woti tenzi ndibatsirei.
Hallelujah.
Amen.
If there is no law,
kana pasina murayiro,
hear that say you cannot run over 20 miles an hour.
Unokurambidza kuti umhanye mamaira 20 per hour kana kudarikidza.
Then you could run over 20 miles an hour.
Unogona kutomhanya kupfuura 20 miles per hour rimwe chete.
Hallelujah. Because there's no law.
Nekuti hapana murayiro unokurambidza.
Amen. But if there's a law,
asi kana paine murayiro,
there must be a penalty on that.
Panofana kuva nemubhadharo kana kuti mutongo wezvaunenge wachikora murau wacho.
Amen. Not what we are seeing these days.
Kwete zvatiri kuona mazuva ano.
That people can just drive from any direction they want.
Vanhu vanongofambira kwaari kuona kuti ndoo kunofambika.
Where is the law?
Murau uripi?
Amen. Hallelujah.
Amen.
Now, death, the law of death was the commandments given on Mount Sinai.
Zvino murawe rufu ndo mirayiro yakapiwa pagomo reSinai.
Which told men that he was a sinner.
Vakaudza vanhu kuti vakange vari vatadzi.
Amen.
Amen.
And to transgress God's law.
Zvino kudarikira murayiro waMwari.
He died.
Akabva afa.
But there is no salvation in the law.
Asi mumurayiro uyu hamuna ruponeso.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
There is no salvation in the law.
Manga musina kana kuti hamuna ruponeso mumurayiro.
It was only a policeman that could put you in a jail.
Akatinga angori mupurisa anogona kukuisa mutirongo bedzi.
It had nothing to bring you out with.
Pakanga basina chaigona kuzokuburitsa mutirongo.
Hallelujah. Amen.
Amen.
But then he gave another law.
Asizve vakazopa mumwe murayiro.
That was at Mount Calvary.
Pagomo reCalvary.
Amen. Where sin was reckoned in Jesus Christ.
Apa chivi chakaregererwa muna Kristu Jesu.
And there the penalty was paid.
Mubhadharo wacho ukabhadharwa ipapo.
Amen. And not without law.
Zvino pasina murayiro.
But by grace you are saved.
Asi unoponeswa nenyasha.
By the grace of God.
Nenyasha dzaMwari.
Hallelujah. Law has taken you into jail.
Murao wakuisa muchitokisi.
Amen. And he cannot pull you out from jail.
Murao haugona kuburitsa muchitokisi.
But it takes grace.
Asi zvinotora nyasha.
Hallelujah.
Amen.
That can pull you out from jail.
Zvinogona kukuburitsa mutirongo.
Amen.
Kana kuti muchitokisi.
We know we sin as one day.
Isu
one time.
Tinoziva kuti takambenge tiri vatadzi chaizvo pane imwe nguva.
Amen. But it takes grace.
Asi zvinotora nyasha.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
So this brings questions around people.
Izvinounza mubvunzo mupfungwa dzevanhu kana kuti pavanhu.
Hallelujah. But when there is a question.
Asi kana paine mubvunzo ka.
Amen. There must be an answer.
Panofana kuva nemhinduro pane imwe nzvimbo.
Hallelujah.
Amen.
Every biblical question.
Mubvunzo wese wemubhaibheri kana nechekuita nebhaibheri.
Must also have a biblical answer.
Unofana kuwana mhinduro yebhaibheri.
Hallelujah.
Amen.
Amen. No, that another man can think better than this, then he say this is the answer.
Kwete kuti mumwe munhu anofunga kupinda mumwe obva ati aiwa iyi ndo mhinduro iri kudiwa iyi.
Amen.
Amen.
But we believe God always provides an answer.
Isu tinotenda kuti Mwari vanopa mhinduro.
Hallelujah.
Amen.
For he is able this morning.
Ivo vanokwanisa mangwanani ano.
Hallelujah. To take us to that place.
Kutitora votiisa panzvimbo iyi.
Where he has placed his name.
Pavakaisa zita ravo.
Amen. That we can sacrifice.
Kuti
our sacrifice this morning.
Tigokwanisa kupirisira zvipiriso zvedu mangwanani ano.
Only when we believe.
Patinongotenda bedzi.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Glory.
Paragraph 11.
Paragraph 11.
Sixty-five zero two two zero.
65:02-20.
Hallelujah. We must worship the Lord this day.
Isu tinofana kunamata Mwari muzuva rino.
Hallelujah.
Amen.
But we must meet with our God somewhere.
Asika tinofana kuva nenzvimbo yatinosangana nayo naMwari.
Hallelujah.
Amen.
Let's just go down a bit. And now the strange thing is that
chinoshamisa ndechichi.
Tonight
madekwana ano,
as worshippers of God
sevanamati vamwari,
in this day that we live in
muzuva ratiri kurarama mariri rino,
and we find so many different ideas of people,
tinoona pfungwa dzakawanda dzakasiyana dzevanhu.
And as long as there is different ideas about this,
kana vanhu vangori nemupfungwa yakasiyana pamusoro pechinhu,
there is got different questions,
panenge paine mibvunzo yakawanda yakasiyana.
There is got to be one true answer,
panofanira kuvawo nemhinduro yechokwadi imwe chete,
to every question that is asked,
kumubvunzo unenge wabvunzwa.
Hallelujah. Amen.
Amen.
So God is there to provide the answer.
Mwari varipoka kupa mhinduro.
When it arises a question.
Kana pasimuka mubvunzo unobvunzwa.
Hallelujah. Why not this place?
Kusei taregedza nzvimbo iyi, tasiya nzvimbo iyi.
Why not worshiping the Lord here, not there?
Ko zvadiiti kana matira Mwari pano kwete paapo.
Is this not the place where the Lord has placed his name?
Sandi here nzvimbo iyi yakaiswa zita raJehovha.
Hallelujah. Let's move down paragraph 12.
Tifambe kuenda pa paragraph 12.
Amen. And if I would ask a question,
kana ndikabvunza mubvunzo
about anything,
pamusoro pechero chino,
there is got to be a true answer,
panofana kuva nemhinduro yechokwadi.
There can be something close to it,
hapagone kuva nechinhu chiri pedo nemhinduro yechokwadi kwete.
But there is got to be a true direct answer to every question,
panofana kuva nemhinduro yechokwadi yakananga kumubvunzo upi zvavo.
So therefore, every question that comes up in our lives,
naizvozvo mubvunzo upi zvaungauya muupenyu hwedu,
amen, there has got to be a true, correct answer,
panofanira kuva nemhinduro yechokwadi.
Hallelujah. Amen.
Amen.
A secret place for his name,
nzvimbo yakakosheswa yezita raMwari.
Hallelujah.
Amen.
Why that place?
Kusei nzvimbo iyi.
Why not there?
Taregerere kuenda pane imwe yacho.
Hallelujah. But God said,
asi Mwari vakati,
you must sacrifice,
unofana kupirisira,
not in any other case,
kwete kune mamwe masuo api zvavo,
but to a place where you choose to put his name there,
panzvimbo yavanosarudza kuisa zita ravomo.
Hallelujah. Amen.
Amen.
Now if it is a biblical question,
zvino kana uri mubvunzo weBhaibheri,
then it should be have a Bible answer.
Unofanira kuva nemhinduro yeBhaibheri.
It should not be able to come from a group of men.
Haufaniri kubva kune boka ravarume kana boka ravanhu.
From any certain fellowship,
kana rimwe boka rinoyana nariri pane imwe nzvimbo,
or from some educator, or from some denomination.
Kana kubva kune mumwe mudzidzisi kana rimwe sangano.
It should come straight from the scripture.
Unofanira kuuya wakananga kubva mumagwaro.
Hallelujah. Where God's meeting place is.
Apo pane nzvimbo yokusangana naMwari apa.
Hallelujah. Of worship.
Nzvimbo yokunamatira.
And surely being God, there is a meeting place somewhere.
Zvirokwazvo sezvo iye ari Mwari panofanira kuva nenzvimbo yokusangana pane imwe nzvimbo yakasarudzwa.
Hallelujah. That he meets.
Yaanosangana nayo.
Hallelujah. Amen. Mwari andova nenzvimbo yaanoda kusangana nemunamati muzuva ranhasi.
God has got a place that he intends or wishes to meet with the worshipper. Hallelujah. Even in this day.
Amen.
Amen.
This is the reason why you've come this morning.
Ndochikonzero wauya mangwanani ano.
Hallelujah. Amen. Kuti Mwari vaende nesu panzvimbo.
That God would take us to that place.
Amen. Where you place his name.
Uko pavanoisa kana pavakaisa zita ravo.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Glory.
Any other place.
Imwe nzvimbo ipi zvayo.
You can be so faithful.
Unogona kuva munhu akatendeka.
Oro senzie.
Kana kuva munhu akaperera.
But you can be sincere wrong.
Asi unogona kunge wakarasika mukuperera kwako ikoko.
Hallelujah. But when you follow the leadership of God.
Asi kana ukatevera kutungamirira kwaMwari.
Hallelujah. You will lead you to the rightful place.
Vachakutungamirira kunzvimbo yakafanira.
Amen. Mwari havana kutidaidza zvatakaita tese mangwanana nhasi.
God did not call us as a bunch like we are this morning.
Vasingazivi kwaari kuenda nesu.
Not knowing where he is going to take us.
Amen.
Amen.
But Mwari vanoziva where he is taking us to.
But God knows the place that he is taking us.
Amen.
Amen.
Ende nzvimbo yacho iripo.
And that place is there for Amen. Sure.
When you get there.
Patinozosvikapo.
You will surely see that the Lord has taken me to this place.
Uchatozoona wega kuti ndiMwari vandisvitsa pano panzvimbo.
Amen.
Amen.
Where goes kwanise?
On your own you cannot make it.
Zvinototora nyasha dzaMwari.
It takes the grace of God.
Kuti ukwanise kusvika apo Mwari vakaisa zita ravo.
For you to reach to the place where God has placed his name.
Amen. Ende ukasvika ipapo.
And when you get to that place.
Uchaona kuti zvechokwadi Mwari vanga vane chinangwa neupenyu hwako.
You will notice that of a truth God had a purpose with your life.
Hallelujah. Amen.
Amen.
Okay, let's move on.
Tiendere mberi.
Now God told them.
Zvino Mwari akavataurira.
When they before they established the temple and was whatever they did.
Vasati vava netemberi kana chero zvavakaita izvi.
I will choose the place of my worship.
Ndichasarudza nzvimbo yandichanamatirwa.
And I will put my name in it.
Ini ndichazoisa zita rangu mairi nzvimbo iyi.
And that is the only place that God would ever meet anybody was by his own choosing.
Iyi ndiyo nzvimbo yekuti Mwari vaigona kusangana chero nemumwe munhu yanga iri nzvimbo yavo yokusarudza kwavo voga.
Hallelujah. He chose his place.
Vakasarudza nzvimbo yavo.
And where he chose his place, he put his name.
Apo pavakasarudza nzvimbo yavo vakaisa zita ravo imomo.
Hallelujah. Amen. Can you move up?
Kati fambei.
Amen. Paragraph 20.
paragraph 20. God desires worship.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Let's go up a bit. But tonight, we say, but tonight, yes.
Okay.
But tonight, I want to try to find a place in the scripture.
Asimanirwanu ndudagweza kutsvaga. Ndigosimbisa mumagwaro.
Hallelujah.
Amen.
Where the correct place is, where God meets and worships with the people.
Pane nzvimbo yemazviro kwazvo, Mwari anosangana nekunamata nayo navanhu.
Hallelujah.
Amen.
And if that is it,
kana zvirizvo,
that is the only place you ever meet.
Iyoyo ndo nzvimbo yoga yanogona kusangana nayo nevanhu.
Hallelujah.
Amen.
Mwari ane nzvimbo yauda kusangana nevanamati vake.
God has got a special place where he wants to meet up with his worshippers.
Amen.
Amen.
And here we are this morning.
We isu tiri pano mangwana neano.
We want to meet up with him.
Tiri kuda kusangana naye.
Amen.
Amen.
But you can only meet up with him.
Isu tinogona kusangana naye bedzi
only on that place where he has placed his name.
Panzvimbo iyi yaakaisa zita rake.
Hallelujah.
Amen.
Any other place?
Imwe nzvimbo ipi zvayo?
You will be wasting your effort.
Munenge uchiparadza nguva.
Hallelujah.
Amen.
Now also, the place he has chosen for his worshippers.
Who is the current Jimbo? Yavaka Saruza, Vakisaruza, Vanamati Vaki.
He claimed he would put his name.
Vaka Taura, Vaka Divachaisa, Zitaravo.
Amen. Not your name.
Quit is Zitarakwe.
Amen. Though your name is very beautiful.
Nyangwe Zitarako Rakanaka, at
his
Rambis.
But he won't place your name there.
As Zitarakwa Riskuzuani Kwepapo.
Hallelujah. Now let us search out and find through the scriptures, where this place is. Hallelujah. Surely if God said he would put his name in this place where he had chosen to meet the people and worship with them.
Kana mari vakati vachaisa zita ravo panzvimbo yavakasarudza kusangana nevanhu vavo vagonamata pamwe chete navo.
Or them worship him.
Kana kuti ivo vomunamata.
Rather, that is somewhere in the Bible.
Izvi pane nzvimbo yazviri mubhaibheri.
Hallelujah. For it was for all ages.
Nokuti zvakanga zviri zvezvizvarwa zvose.
Hallelujah.
Amen.
So God is not just desiring us to go to that place in this generation.
Mwari havasingoshuvira kuti isusu tiende panzvimbo iyi muzvarwa chino bedzi.
But in all ages he is the same God.
Asi muzvarwa zvose ndiMwari mumwe chete.
Amen.
Amen.
In the first church age,
muchizvarwa chekereke chokutanga,
he was desiring and he desired and he took his people to the place.
Vakanga vachishuva kusvikira vakatotora vanhu vakavaisa panzvimbo iyi.
Hallelujah. And they worshiped their living God.
Vakanamata Mwari wavo anorarama.
Amen. So Amen. Also us this morning.
Isuo zvekare mangwana neano.
We must get to that place.
Tinofana kusvika panzvimbo iyi.
And we must worship our God.
Tinofana kunamata Mwari wedu.
With everything within us.
Nezvose zviri matiri.
Hallelujah. And the great unchanging God cannot change.
Uye Mwari mukuru uyu asinga shanduki, haagoni kushanduka.
Hallelujah. You can change.
Munhu anogona kushanduka iwe.
I can also change.
Ini ndogona kushanduka.
But God will never change.
Asi Mwari havashanduki.
Hallelujah.
Amen.
What he said in the time of Paul in the first church age.
Zvavakataura munguva yaPaulo muzira rekereke rokutanga.
Hallelujah. It runs through all ages.
Zvinotofamba mumazera ose.
Hallelujah.
Amen.
To our day.
Kusvikira muzuva redu rinoi.
Many changes.
Munhu anogona kushanduka.
But you cannot put your life upon anything that God ever said at any time.
Iwewe unogona kuisa upenyu hwako pane chero chinhu chakataurwa naMwari pane chero nguva ipi zvayo.
Hallelujah.
Amen.
Because it is true.
Nokuti izvokwadi.
It is true.
Ichokwadi.
Because that is the only thing I have confidence in.
Nekuti ndo chinhu chega chandinogona kuvimba machiri.
Hallelujah. Amen.
Amen.
Yes, I can trust you.
Indinogona kuvimba newe.
Amen. But tomorrow you might say something else.
Mangwana unogona kumuka wakutaura imwe nyaya yakasiyana neyawaitaura nezuro.
Amen. Say, I know, actually, I had not noticed this.
What a pepe, apandaka taura izvi, ndangasanda chirichidza kuti pane imwe nyaya iyi.
Actually, I had forgot what you said that other day.
Tanda, ndatokanganwa kanyaya kamakazotaura pepe, ndakatokanganwa ndiregererei munhu waMwari.
That is you and me.
Izvi zvinoitwa nevanhu iwe neni.
Amen. But God doesn't change.
Asika Mwari havashanduki.
Hallelujah.
Amen.
This is the reason why we put our confidence in him.
Ndochikonzero tichisa vimbo yedu Mwari.
Amen. In the Bible.
Bible.
Amen.
Amen.
Because man's word will fail.
Nokuti mashoko emunhu anokundika.
But God is supreme.
Asika Mwari vari pamusoro pezvinhu zvose.
Hallelujah. This year I should know more than I known the last year.
Gore rino ndinofana kuziva zvinhu zvakawanda kupinda zvegore rapfuura.
Hallelujah. You should gain knowledge.
Iwewe unofana kuwana zivo.
But God is infinite.
Mwari havana magumo, havana panonzwa pera. Mwari havana panonzwa pera.
And being infinite.
Ivo vasina magumo kudaro.
He cannot gain knowledge.
Havagoni kuwana zivo.
He is perfect.
Vakatokwana nechikare.
Hallelujah.
Amen.
To begin with.
Pakutanga kwenyaya yacho Mwari vakatokwana zvakatopera zvakadaro.
Every decision has to be exactly right.
Saridzo yoga yoga inofanira kutenge yakananga iriyo yamazviro kwazvo.
Hallelujah.
Amen.
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 When God makes a decision today,
Mwari kana vakatora sarudzo nhasi,
you will not change it tomorrow.
Mangwana havazodzoka vakutaura imwe nyaya.
Amen. Otherwise we're going to have this Bible changed every minute.
Zvaitozoreva kuti tani revised edition ye Bible nguva dzose.
But that is me.
Asika izvinoitwa nomunhu izvi.
Hallelujah. But what God said on Mount Horeb.
Mwari zvavakataura pagomo reHoreb.
Is still standing today.
Zvichitongori zvakamira nanhasi.
Hallelujah. No one can alter that.
Hakuna munhu anogona kuzvishandura zvinhu izvi.
Amen. Because it's God.
Nekuti ndiMwari.
Hallelujah.
Amen.
He wants his worshippers.
Vari kuda kuti vanamati vake
meet up with him.
Vasangane naye.
To a certain place where he placed his name.
Pane imwe nzvimbo yavakaisa zita ravo.
Hallelujah.
Amen.
And he know that place.
Vanoziva nzvimbo iyi.
Nothing will disturb that place.
Hapana chinhu chinogona kuviringa nzvimbo iyoyi.
Hallelujah. Amen.
Amen.
Let's move to paragraph 31.
Chifambe kuenda pa paragraph 31.
He decided how he would save men.
Vakasarudza kuti vanoponesa munhu nenzira ipi.
We have tried today to educate men into it.
Takaedza nhasi kuno kudzidzisa vanhu kuti vapinde mazviri.
We tried to school them.
Takaedza kuvaendesa kuzvikoro.
Tried to educate them.
Takaedza kuvapa dzidziso.
Tried to denominate.
Takaedza kuumba masangano.
Tried to do all these other kinds of things.
Takaedza kuita zvinhu zvose izvo zvakawanda wanda.
Bringing them in.
Kuvaunza.
Shake them in.
Kuvaita vekuzunza kupinda mazviri.
Baptize them in.
Tovababatidza tichivaunza munyacho.
Every other way there is.
Neimwe nzira ipi zvayo iriko.
Bringing them in by letters.
Kutonyora tsamba, kutovaunza netsamba dzakanyorwa.
But still remains the same.
Asika zvinhu zvichingoramba zvakadaro.
God meets a man under the shed blood of his lamb.
Mwari vanosangana nomunhu pasi peropa regwayana rakadeuka.
Hallelujah.
Amen.
God meets a man under the shed blood of the lamb.
Mwari vanosangana nomunhu pasi peropa rakadeurwa regwayana.
Hallelujah. Blood was God's way in the beginning.
Ropa ndo yakanga iri nzira yaMwari pamavambo.
And it's still the same way this morning.
Uye ropa ndo nzira iyi nechete mangwanani ano.
And blood is God's way tonight.
Zvino ropa ndo nzira yaMwari madekwana ano.
Even this morning.
Kunyange mangwanani ano.
Hallelujah.
Amen.
That is the way, my brother, my sister.
Ndiyo nzira yacho hama hanzvadzi.
There's no other way.
Hakuna imwe nzira.
Except this way.
Kunze kwe nzira ino iyi.
Hallelujah.
Amen.
It is good to do can we just move up?
I think we'll carry that thing as shown.
Up again.
Shikari.
Now, let us search. Now to see what this place is.
Zvino ngati tsvagei tione kuti nzvimbo iyi chii.
And the place he puts his name.
Uye nzvimbo yaanoisa zita rake.
We are going to have to find out where he puts his name.
Isu tiri kufanira kutozofanira kuziva kuti vakaisa zita ravo papi.
Hallelujah.
Amen.
But we must search somewhere.
Tinofanira kutsvaka pane imwe nzvimbo.
Amen. I will not come to you and ask you where his name is.
Handisi kuzouya ndokubvunza kuti zita raMwari riri papi.
Hallelujah. You and me, we must all search from one place.
Isu tose tinofanira kutsvaga tiri panzvimbo imwe chete.
Hallelujah. So that when we see that place,
kuti patinozoona nzvimbo iyi,
then we say, this is the place.
Tinozoti ndipapo apa tasvika.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Glory.
Paragraph 41.
Paragraph 41.
Sorry, I will check both mazainda katangira pakati.
All right, I'll have to check because some of the quotes, I started them part way through the quotation.
Now, and he, what is his name?
Zvino, ko zita rake ndiripi kutanga. Kutanga.
We have to name.
Tirukufana kutozofana kuwana zita.
Amen. We must name his name.
Tinofana kutoridoma zita.
Hallelujah.
Amen.
Amen. So that when we get to that place.
Kuti kana tazosvika panzvimbo iyi.
And we find that name there.
Towana zita riripo.
Then we know this is the place.
Tinobva taziva kuti ino ndiyo nzvimbo yacho.
Amen. And there's only one thing we have to do when we get there.
Pane chinhu chimwe chete bedzi chatinofanira kuita kana tasvika ipapo.
Hallelujah. Is to worship him.
Kumunamata.
And to serve him.
Nekumushumira.
To put our sacrifice.
Nekupirisira zvipiriso zvedu.
To pour our hearts before him.
Kudurira moyo yedu mberi kwake.
Hallelujah.
Amen.
Find what God's name is before we can find what it is he is putting in the place.
Tinofanira kuziva kuti zita raMwari nderipi tisati tawana paachariisa.
Hallelujah.
Amen.
Now we find out that he many titles.
Tinoona kuti vakanga vaine madunhurirwa avanga vainawo akawanda.
Hallelujah. Amen.
Amen.
Madunuru akawanda.
He had many titles.
He is called, he was called Father.
Vainzi Baba.
Hallelujah. Amen.
Amen.
Which is the title?
Izita redunurirwa kana kuti rezvauri.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
And he was called Son.
Iye akadanwa kunzi mwanakomana.
Amen. Which is the title?
Izita ramadunurirwa iri.
Amen.
Amen.
He was called Holy Ghost.
Ivo vainzi Mweya Mutsvene.
Hallelujah. Which is a title?
Ndo zvautori Mweya wacho. Ndo zita ramadunurirwa iri.
Hallelujah.
Amen.
Amen. He was called Rose of Sharon.
Ivo vaidanwa kunzi Rose of Sharon.
Which is a title?
Izita ramadunurirwa.
Lily of the Valley.
Hapayo mumupata kana kuti Lily of the Valley.
A title.
Izita ramadunurirwa.
Monster.
Nyeredzi yerungwanangwana.
Jehovah Jireh.
Jehovah Jireh.
Jehovah Rapha.
Jehovah Rapha.
Seven different compound redemptive names.
Mazita manomwe anoreva zvakawanda anodzikinura.
And all of them were titles.
Ose akanga ari mazita omadunurirwa.
None of them were names.
Hapana rainyatsonzi iri ndiro zita chairo chairo.
Hallelujah. But yet he is telling us.
Asari kutitaurira.
That there is a place where he chose.
Kuti pane nzvimbo yavakasarudza.
Hallelujah. Where you place his name.
Baba chaisa zita ravo.
Hallelujah.
Amen.
Amen. The bread of life.
Chingwa choupenyu.
Amen. It's a title.
Izita ramadunurirwa.
Amen. But you can call him that.
Unogona kumudana uchidaro.
Amen. The bread of life.
Chingwa choupenyu.
Amen.
Amen.
The chief shepherd.
Mufudzi mukuru.
Hallelujah. Amen.
Amen.
But all these are titles.
Ese ayakaya mazita hatingati mazita ebasa kana kuti mazita emadunurirwa.
But the prophet said we must name his name before we get to Asika, where he placed his name.
Profita ari kuti tinofanira kumudoma nezita tisati tasvika panzvimbo yavakaisa zita ravo.
Desire of all nations.
Hanzi anonzi anoshuvirwa nenyika dzose kana nenyika yose.
It's a title.
Izita remadunurirwa rinotsanangura zvari.
Hallelujah. Amen.
Amen.
Ever living Father.
Baba vanorarama nokusingaperi.
Faithful witness.
Chapupu chakatendeka.
Hallelujah.
Amen.
All these are titles.
Isaya mazita anotsanangura zvaari.
Amen.
Amen.
But he has a name.
Asika iye ane zita.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Glory.
He has a name.
Iye ane zita.
The first and the last.
Wokutanga nokugumisira.
Hallelujah. But it's a title.
Asi izita rinotsanangura zvari.
The great high priest.
Muprista mukuru.
The holy one of God.
Mutsvene waMwari.
Hallelujah. The holy one of Israel.
Mutsvene weIsraeri.
Hallelujah. But all these are titles.
Isaya mazita ari kutsanangura zvaari.
Amen.
Amen.
I am.
Ndiri.
The image of God.
Mufananidzo waMwari.
Hallelujah. The King of ages.
Mambo wezvizvarwa zvose.
Hallelujah. The King of Jews.
Mambo wamaJudha.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Glory.
But all these are titles.
As osaya kamazita anotsanangura zvaari kana kuti mazita emadunurirwa.
Amen. The Lamb of God.
Kwana raMwari.
Amen. The light of the world.
Chaedza chenyika yose.
Hallelujah. The lion of the tribe of Judah.
Shumba yerudzi rwaJudha.
Hallelujah. The Lord of all.
Mambo kana kuti tenzi wazvose.
Amen. The Lord of glory.
Tenzi wokubwinya.
Amen. He need to be worshipped.
Iye anoda anofanira kunamatwa.
Hallelujah.
Amen.
But he has all these titles.
Ashani mazita ose aya emadunhurirwa.
Amen. But he has his name.
Asi zita rake chero chairo anaro.
Amen.
Amen.
Our Passover.
Pasika yedu.
The Prince of Kings.
Muchinda werugare.
The Prince of Life.
Muchinda weupenyu.
The Prince of Peace.
Muchinda werugare.
Hallelujah. The root of David.
Mudzi werudzi rwaDavida.
Hallelujah. The seed of the woman.
Mbeu yomudzimai.
Hallelujah.
Amen.
But we are all here this morning.
Asi tese tiri pano mangwanani ano.
We want to worship him.
Tiri kuda kumunamata.
But we must meet him.
Tinofana kusangana naye.
To the place where he has placed his name.
Panzvimbo yaakaisa zita rake.
Hallelujah.
Amen.
The Son of Man.
Mwanakomana wemunhu.
The Son of Righteousness.
Mwanakomana wokururama.
The True Vine.
Muzambiringa wezviro kwazvo.
Hallelujah. Amen.
Amen.
We must worship him.
Tinofanira kumunamata.
The Lord of Sabbath.
Tenzi weSabata.
Hallelujah.
Amen.
The Spirit of Wisdom.
Mweya we uchenjeri.
Hallelujah.
Amen.
We must get somewhere.
Tinofana kusvika pane imwe nzvimbo.
And we must worship him.
Tinofana kumunamata.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Glory.
Mwari asida kungonamatwa nje.
God doesn't want to be worshipped haphazardly.
Amen.
Should might say.
He wants to meet up with his worshippers.
Vanoda kusangana nevanamati vake.
He wants to meet up with the elected lady.
Varoda kusangana nomudzimai akasanangurwa.
Amen.
Amen.
To a secret place.
Panzvimbo yakakosheswa.
Hallelujah. Where he has placed his name.
Pavakaisa zita ravo.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Glory.
God help us.
Mwari vatibatsire.
Amen.
Amen.
But any other place.
Imwe nzvimbo ipi zvayo.
Death can strike.
Panogona kurohwa norufu.
Amen.
Amen.
Moth can come and destroy.
Panogona kuya pakaparadzwa ni zvipfukuto zvinogona kuya zvikaparadza zvinhu zvose.
Amen. Even wrath can take its course.
Kana ngura inogona kutoshanda nenzvimbo iyi.
Hallelujah. And become a ruin.
Obva atova matongo.
Hallelujah.
Amen.
But at this particular place.
Asi panzvimbo iyi yakatsanangurwa.
No death.
Hapana rufu.
No moth.
Hapana zvipfukuto.
No rust.
Hapana ngura.
Hallelujah.
Amen.
Of all the seven church ages.
Pazvizvarwa zvese zvinomwe zvemakereke.
He was leading them at that place.
Aivatungamirira kunzvimbo iyoyi.
Hallelujah. Amen.
Amen.
And today we read about the warriors of faith.
Nasi tinoverenga pamusoro pevarwi kana kuti magamba ekutenda.
Hallelujah. Why?
nekuda kwei,
because they realize the place.
Vakacherechedza nzvimbo iyi.
Amen.
Amen.
So here we are this morning, brothers and sisters.
Tiri pano mangwanani ano hamanzvadzi.
We must also realize the place.
Tinofana kucherechedza nzvimbo iyoyi.
That when you get there,
kuti kana wasvika ipapo,
nothing will move us.
Hapana chinozotizunguza.
Hallelujah.
Amen.
Amen. Amen.
Glory.
You remember Elijah?
Munorangarira Elijah.
Amen. It thundered.
Pakava nemabhanangana.
Amen. But that didn't move him.
Izvi hazvina kumuzungunutsa kana.
Amen. Why?
Nekuda kwei?
He knew.
Akaziva.
Amen. Could know. We cannot see God in these things.
Akati Mwari hatigone kumuona mune zvinhu izvi.
Amen.
Amen.
But when that still small voice came,
asikazwi kaduku pakakazouya,
he said, yes, this is God.
Akati uyu ndiMwari uyu.
Hallelujah.
Amen.
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 So when if he spoke then with Elijah,
kana akambotaura nguva iyoyo na Elijah,
he can also speak today.
Anogona kutaura nhasi uno.
Hallelujah.
Amen.
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 Let's move to 49.
Kifambe tende pa paragraph 49.
They say today,
vanoti nasuno,
I have heard people to tell me,
pane vanhu vakanditaurira,
and men called me not long ago.
Munhu akandichaira nhare kandakandiridzira nguva pfupi pfupi nguva pfupi yapfuura.
Okay, I think I started somewhere. Let me check.
Okay, tarisi.
God never put his name in any church.
Mari havana kumboisa zita ravo mune chero church.
He put it in his son.
Vakariisa mumwanakomana wavo.
Christ Jesus.
Christ Jesus.
When he and his son became one.
Apo iye nemwanakomana wavo vakava chinhu chimwe chete.
That is the genuine place of worship.
Ndo nzvimbo yogaima zviro kwazvo yekunamatira.
No other foundation was laid on other rock.
Hapana imwe nheyo yakaiswa pane rimwe dombo zvaro.
Hallelujah.
Amen.
Amen. He wanted us to come to this place.
Vaida kuti isu tisvike panzvimbo iyi.
Amen. So let's move, brothers and sisters.
Ngatifambei hama hanzvadzi.
Amen. When he's moving, we must move with him.
Tinofana kufamba naye.
Hallelujah.
Amen.
Amen. Don't look back.
Haikuna kutarisa kumashure.
Move with him.
Famba pamwe chete naye.
Hallelujah.
Amen.
81.
Paragraph 81.
Notice God has promised to meet his worshippers in only this one place.
Cherechedzai, Mwari vakavimisa kusangana nevanamati vake panzvimbo ino bedzi yoga.
And that is of his own choosing.
Iyi nzvimbo iyi ndeyekusarudza kwake iye pachake.
Not of our choosing.
Kwete kwatakasarudza isu.
Not of our thinking.
Kana kuti kufunga kwedu.
But of his thinking.
Asi yokufunga kwake iye Mwari.
He's choosing.
Kusarudza kwake iye.
And it would be the place where he put his name.
Iyi inozova nzvimbo yaakaisa zita rake.
He choose.
Paakasarudza.
Where he choose.
Paakasarudza.
So we find where his name was.
Isu tinozoona kuti taona panga paine zita rake.
Hallelujah. What he chose.
Paakasarudza iye.
by his own choosing.
Nokusarudza kwake oga.
Hallelujah. Amen.
Amen.
So he made that decision.
Vakatora sarudzi.
Amen. By himself.
Ari oga.
Amen. And we should not question him.
Isu hatifani kumubvunzurudza.
Why he did that?
Kuti sei makaita izvi.
Hallelujah. Amen. Our duty is to follow.
Basa redu chete isusu kungotevera.
Amen. And when we get there,
kana tazosvikapo,
we must worship him.
Tinofana kumunamata.
Hallelujah. Amen.
Amen.
Paragraph 54. Notice it was the only place death could not strike.
Cheritsizaika yanga iri nzvimbo yoga yanga isingakwanise kubatwa norufu.
When death was about to strike the land.
Rufu paranga rwakuda kurova nyika.
There had to be a certain place.
Paifana kuva neimwe nzvimbo.
Or from under this death.
Vosi vanga vari pai vanga vasiri panzvimbo iyi vakafa.
Amen.
Amen.
Or from under this death.
Vosi vanga vari pasi penzvimbo iyi vakafa.
Only one place now.
Nzvimbo imwe chete chete bedzi.
It did not mean it was one house.
Zvanga zvisingareve kuti makanga muri muimba imwe chete.
But there was one place.
Asi paiva nenzvimbo imwe chete.
That is where the lamb was killed.
Nzvimbo iyi yakanga yaurayirwa gwayana.
Where the lamb's blood was.
Pakanga paine ropa regwayana.
The death angel could not strike.
Ngirozi yorufu haina kukwanisa kurova imba iyi.
Because it was the one place God had put his name.
Nokuti yakanga iriyo nzvimbo yoga Mwari yanga aisa zita rake.
And that lamb was named back there in the beginning.
Zvino gwayana iri rakapiwa zita iri pakutanga.
A lamb notice it was the one place he could not strike.
Gwayana cherechedzai yakanga iriyo nzvimbo yoga yaisagona kurova.
And now the same thing today.
No, zvimwe chete nhasi uno.
There is only one place that spiritual death cannot strike.
Hanengori nenzvimbo imwe chete bedzi. Yekuti rufu rwepamweya harugone kurova.
And that is the word.
Nzvimbo iyi ishoko.
Death cannot strike the word.
Rufu harugone kurova shoko.
Hallelujah. Because it is the living word of God.
Nekuti ishoko raMwari anorarama.
Amen. Death can hit another place.
Rufu runogona kurova zvimwe zvinhu zvose.
Amen.
Amen.
But it cannot strike on this place.
Asipa nzvimbo iyi runokondekana.
Hallelujah. Amen.
Amen.
Death cannot strike the word.
Rufu harugone kurova shoko.
Amen. Hallelujah.
Amen.
The last part of paragraph 56.
Chikamu chokupedzisira cheparagraph 56.
Death cannot strike where this provided place of God is.
Rufu harugone kurova pane nzvimbo yakagadzirwa naMwari.
And that is in the lamb.
Iumu mugwayana.
Hallelujah.
Amen.
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 Any other place?
Imwe nzvimbo ipi zvayo?
Death can strike.
Rufu runogona kurova.
Hallelujah. But God is calling us this morning.
Mwari vari kutidana mangwanani ano.
To a place.
Kunzvimbo.
Where we can hide ourselves.
Yatinogona kuvanda mairi.
Amen.
Amen.
God is calling us to a place.
Mwari vari kutidana panzvimbo.
where we can go and worship him.
Patinogona kuenda tigomunamata.
Amen.
Amen.
And death cannot strike.
Zvino rufu harigone kurova.
Hallelujah. Amen.
Amen.
We are looking for that place.
Isu tiri kutsvaga nzvimbo iyi.
Amen.
Amen.
Church, wherever you are,
kereki chero pamuri,
what belongs to,
kana kuti muri vekupi,
makes me no difference.
Hazvina musiyano wazvinombopa kwandiri.
But there is one thing you must know.
Pane chinhu chimwe chete chamunofanira kuziva.
You have got to be in Christ or you were dead.
Iwe unofanira kunge uri muna Kristu kana kuti wakatofa.
Hallelujah. You cannot live outside of him.
Haugone kurarama uri kunze kwekuva muna Kristu.
Amen. You cannot live outside of him.
Haugone kurarama uri pane imwe nzvimbo kunze kwemuna Kristu.
Amen. But he's talking of a place.
Vari kutaura pamusoro penzvimbo.
But he's not talking of himself.
Vari kutaura pamusoro pavo ivo pachavo.
Amen. Being that place.
Iwewe iva nzvimbo iyi.
Mean him being that place.
Iye ariwe nzvimbo iyoyo.
Hallelujah.
Amen.
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 You have got to be in Christ or you were dead.
Unofana kunge uri muna Kristu kana kuti wakatofa.
You cannot live outside of him.
Haugone kurarama mune imwe nzvimbo isiri maari ukararama.
Your church might be all right.
Kereke yako inogona kunge iri yakanaka.
As a building.
Sechivako.
Your fellowship might be all right.
Kana kuyanana kwako kunogona kunge kwakanaka.
As men.
Sevanhu.
But when you deny the body, the blood, the word of Jesus Christ.
Asikana ukaramba mutumbi ropa, mutumbi wa Kristu Jesu.
You were dead. You were dead the minute you do it.
Watofirapo pawatongozviitira.
Hallelujah.
Amen.
It is God's chosen place of worship.
Inzvimbo yaMwari akasarudza yekunamata.
Hallelujah. There is where his name is.
Ipapo ndo pane zita rake.
Exactly.
Ipapo chaipo chaipo.
Hallelujah.
Amen.
There is where he chose to put his name.
Ipapo ndo pakasarudza kuisa zita rake.
Not in the church.
Kwete mukereke.
But in the Son, Jesus Christ.
Asi mwanakomana Jesu Kristu.
Hallelujah.
Amen.
Amen. So this place is not a physical place.
Saka nzvimbo ikai haisi nzvimbo inobatika kana kuti inosvikika munyama kwete.
Amen. But we have to move ourselves from the natural into the spiritual realm.
Tinofana kuzvibvisa pakuva vanhu venyama topinda muchiero chemweya.
Hallelujah. So anybody in this world cannot get into this place.
Zvino munhu ari munyika muno haagone kusvika panzvimbo iyoyo.
Unless he uplifted himself to that level.
Kunze kwekutenga azvisimudzira azviisa pane chinhano ichi.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Glory.
Notice it was a male lamb.
Chirichidzai kuti ranga riri gwayana hono.
Ehi.
Yakanga iri hono. Gwaira changa riri hono.
Not her.
Kwete hadzi.
Not a church.
Kwete kireke.
She.
Kireke nonge chinzi hadzi.
Hallelujah.
Amen.
Not her.
Kwete iye mudzimai kana kuti hadzi.
Not a church.
Kwete kireke.
She.
Kireke inenge iri hadzi.
But his name.
Asi zita rake.
Not her name.
Kwete zita rake mudzimai.
Where he was going to meet the people was not in her name.
Iye paizosangana iye Mwari nevanhu ava. Makanga musiri muzita rake iye mudzimai.
But in his name.
Asi muzita rake iye murume.
The Lamb.
Kwana.
Hallelujah. Amen.
Amen.
We are his chosen bride.
Isu tiri mwenga wake wakasarudza.
Hallelujah.
Amen.
His wife.
Mudzimai waKristu.
Hallelujah. But he's not placing his name there.
Asi kuzoisa zita rake mumudzimai kwete.
Amen. But he wants the woman to come into his name.
Ari kuda kuti mudzimai uyu kereke ipinde muzita rake.
Hallelujah.
Amen.
Amen. So we must worship him.
Saka tinofana kumunamata.
Amen. Not in our name.
Kwete muzita redu isu.
Hallelujah. Now we say,
Shinotinot,
the church, the great mighty church,
Kereki, iyo kereki huru inezita huru.
She did this
kereki
and she did that.
Kereki ikazudai.
She has weighed the storm.
Yaka zikamisa, nguva dzanga dzisina kumira zvakanaka.
We have picked up in politics, in population.
Wandu wedu hwava kuwanda.
Amen. We were great in numbers.
Manamba edu ari kuwedzera.
We were a mighty church.
Tava kereke ine simba.
She is a great thing.
Chava chinhu chikuru kwazvo.
Hallelujah.
Amen.
Amen. That is why all we must do.
Do chikonzero. Zviro zvese zvatinofanira kuita.
Or a word or a deed.
Kana kuti shoko kana chiito.
We must do it.
Tinofanira kuchiita.
Or in his name.
Zvese muzita rake Christ.
Of Jesus Christ.
Muzita raKristu Jesu.
If we pray.
Kana tikanamata.
We got to pray in his name.
Tinofanira kunamata. Muzita rake Jesu.
If we ask petition.
Kana tikava nechikumbiro.
We have got to ask in Jesus' name.
Tinofanira kukumbira muzita raJesu Kristu.
If we walk,
kana tichifamba,
we walk in Jesus' name.
Tinofamba muzita raJesu.
If we talk,
kana tichitaura,
we talk in Jesus' name.
Tinotaura muzita raJesu.
If we baptize,
kana tichibhabhatidza,
we have to go to baptize in his name.
Tinofanira kubhabhatidza muzita raJesu Kristu.
Hallelujah. For all that we do in word or in deed, do it in the name of Jesus Christ.
Zvose zvatinoita mukutaura kana muchiito, tinofanira kuzviita muzita raJesu Kristu.
Hallelujah.
Amen.
Amen. This is exactly what we should do.
Ndo zvatinofanira kuita.
Amen. Only when we get to that place.
Kana tangosvika panzvimbo iyoyo.
Where is placed his name?
Paakaisa zita rake.
Hallelujah.
Amen.
Amen. The rose of Sharon.
Ruva resharoni.
Amen.
Amen.
Which is his title.
Runova zita rekudunurirwa.
Hallelujah. Amen. We just want to thank the Lord this morning.
Isu tinoda kungotenda Mwari mangwanani ano.
That with his revelation.
Kuti kuburikidza nechizaruro chake.
Amen. We are able to see and identify the place.
Tinogona kuona tobva tatonanadzira nzvimbo yacho.
Hallelujah.
Amen.
Amen. My friend, I did not want to hurt your feelings. That's paragraph 71.
Paragraph 71. Shamari dzangu ndangatisikade kukurwadzisai.
But I am responsible for a message.
Asi ndine mungava wemharidzo.
This was the prophet.
The brother Branham vari kutaura.
Amen.
Amen.
And that message is come out of this messy.
Mharidzo iyi ndeyekuti budai mumatakanyanya.
Hallelujah. Amen.
Amen.
He desired then.
Vakashuvira munguva iyoyo.
And is still desiring today.
Varikushuvira nyangwe nanhasi uno.
Hallelujah. Amen.
Amen.
That you must move into a certain place.
Kuti munofanira kufamba moenda pane imwe nzvimbo.
Hallelujah.
Amen.
And sacrifice before the Lord.
Munopirisira pamberi paMwari.
Hallelujah.
Amen.
And if I ask you to come out,
kana ndikakukumbirai kuti mubude,
where am I going to take you to?
Ko ndichazokuendesai kupi?
Hallelujah. Would I take you to Branham Tabernacle?
Ko ndingakuendesai here ku Branham Tabernacle?
It is as much fought as any of the race of them.
Ingori nemhosvo imwe chete yakafanana nedzimwe dzose.
Hallelujah. So you must know and see this place.
Unofanira kuziva nekuona nzvimbo iyi.
Amen. Our coming here, brothers and sisters.
Kuya kwedu pano hamanzvadzi.
Amen. Is that you can influence one another.
Kuti tigopanana runziro.
Hallelujah. And also catch a revelation.
Tigobata chizaruro.
Amen. Not just be satisfied by coming here.
Kwete ngova vanhu vanogutsikana nokuya pano.
Though coming here is good.
Kuya pano kwakanaka.
Hallelujah. But you must catch a revelation.
Asi unofanira kubata chizaruro.
Amen. We must catch a revelation.
Tinofanira kubata chizaruro.
Amen.
Amen.
And that revelation will lead us.
Zvino chizaruro ichi chinozotitungamirira.
But there is one place.
Asi pane nzvimbo imwe chete.
I can take you to.
Yandinogona kukutorai ndigokuendesai.
Where you were safe and protected from death.
Kwamunova vakachengetedzeka kubva kurufu.
That is in Christ Jesus.
Umo ndemuna Kristu Jesu.
That is God's place of worship.
Ndo nzvimbo yaMwari yaanonamatirwa.
That is the place I am introducing you to.
Ndo nzvimbo yandiri kukuzivisai kwamuri.
Tonight.
Manheru ano.
Where God puts his name.
Apo Mwari anoisa zita rake.
Hallelujah. Where he promised he would meet every person that come in there.
Maakavimbisa kuti achasangana nomunhu upi zvake anopinda imomo.
You would worship with him and feast with him.
Anogonamata pamwe chete naye vagova nekudya nekushushura pamwe chete naye zvekare.
That is in Christ.
Umo muna Kristu.
Not in a, not on a church.
Kwete mukereke.
No tabernacle.
Kana mutabernacle.
Hallelujah. Amen. We must meet him.
Tinofanira kusangana naye.
One can say, Brother Makwinyi, what are you now saying?
Mumwe anogona kuti, Brother Makwinyi, koma kutaura zvipi?
Are you saying we are not supposed to come here?
Ko muri kuti hatifaniri kuuya pano here?
Panapa ngatiuye.
Let us come to this place.
Amen. Because this is the place where we can be influenced.
Nekuti inoika inzvimbo yatinogona kuwana runziro.
Hallelujah.
Amen.
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 We will get our influence from here.
Isu tinowana runziro kubva pano.
And our revelation.
Nechizaruro tinochiwana pano.
Amen. But in Christ, he is God's tabernacle. He is the place that God come into.
Asi muna Kristu ndiye tabernacle yaMwari. Iye ndiye nzvimbo Mwari yakapinda, yakasvika akapinda mairi.
Hallelujah. Himself and dwell in him.
Iye pachake akagara maari.
This is my beloved son.
Uyu mwanakomana wangu wandinodisa.
In whom I am pleased to dwell in.
Maari ndinofara kugara.
There is where God tabernacled.
Imomo Mwari ndoma akawana ugaro.
Brought his name and placed it upon Jesus Christ.
Zita rake akarisa pamusoro paJesu Kristu.
Therefore his name was put in a man.
Zvino zita rake rakaiswa mumunhu.
Hallelujah. His son Jesus Christ.
mwanakomana wake Jesu Kristu.
In which he tabernacled himself and in that tabernacle.
Zvino maari ndoma akawana ugaro mutabernacle iyoyo.
Himself is that tabernacle.
Iye pachaki ndiye tabernacle.
Hallelujah. And Amen. We must get into that tabernacle and we must worship him.
Tinofanira kupinda mutabernacle tigomunamata tirimo.
Hallelujah.
Amen.
So did the voice of God be heard coming into the tabernacle.
Zvino inzwi raMwari rakanzwika richipinda mutabernacle.
Jesus Christ, which is old nature, natural, was a type of a shadow of the new.
Abo Jesu Kristu maari wanga uri mufananidzo we testament yakare uchiwanika mu testament itsva.
Hallelujah. Amen.
Amen.
Let me. I didn't intend to take all of this time.
That is not territory. Torongo vayo si.
Okay. Let's just wind up.
Egait shiki patino peza.
Hallelujah.
Amen.
Paragraph 8. Everything is tied to Jesus Christ.
Paragraph 8. Zvinhu zvose zvinowanika pana Jesu Kristu.
All the Old Testament is tied to him.
Testament yese yakare yakanamatira paari.
The New Testament tied to him.
Testament itsva yakanamatira paari.
And the church today is tied to him.
Zvino kereke nhasiuno yakanamatira paari.
By the word of His commandment.
Yakabatanidzwa neshoko romurayiro wake.
There is not another place.
Hapana imwe nzvimbo.
Or another name.
Kana rimwe zita.
Or anywhere where God ever promised to meet a man.
Kana imwe nzvimbo yokuti Mwari vakavimbisa kusangana nomunhu.
Only in Christ Jesus.
Vanongosangana naye muna Kristu Jesu.
His chosen place of worship.
Nzvimbo yake yakasarudza kunamatirwa.
Hallelujah. Amen.
Amen.
His only chosen place of worship.
Nzvimbo yoga yakasarudza yokunamatirwa.
Notice God promised to meet his worshippers in only this one place.
Chirichidzai Mwari vakavimbisa kusangana nevanamati vake munzvimbo iyi yoga bedzi.
And that is of his own choosing. Not of our choosing.
Nzvimbo yake yokusarudza kwete yedu isu.
Not of our thinking.
Kwete yekufunga kwedu.
But of his thinking.
Asi yekufunga kwake.
His choosing and it would be the place where he put his name.
Iyi inozova nzvimbo yaanozoisa zita rake.
Where he chose.
Paakasarudza iyi.
So we find out that we find where his name was.
Isu tinozoona kuti tinocherechedza paiva nezita rake.
What he chose by his own choosing.
Zvaakasarudza mukusarudza kwake iye pachake.
Hallelujah.
Amen.
Though on this earth.
Nyangwe panyika pano.
There were great men.
Paiva nevanhu vakuru.
Hallelujah. But he never chose to put his name there.
Haana kumbosarudza kuisa zita rake muvanhu vakuru ava.
Hallelujah. But he put his name in Jesus Christ.
As akaisa zita rake muna Kristu Jesu.
His word.
Shoko rake.
Hallelujah. That all of us worshippers.
Kuti isu tose vanamati.
Will move into that place.
Tinofamba tigopinda munzvimbo iyoyo.
Hallelujah. And we'll meet up with him.
Tigosangana naye.
Outside of him.
Kunze kwake.
There's no worship.
Hakuna kunamatwa kunogona kuitika.
Hallelujah. You can say I'm a sincere somebody.
Unogona kuti aiwa ndiri munhu akaperera.
But outside of him.
Asika kana usiri maari.
You are worshiping in vain.
Uri kutonamatira matuzve zvisina maturo kunamatira pasina.
Now that we have found the place.
Zvino nekuti tawana nzvimbo.
He put his name.
Yakaisa zita rake.
And that is in Christ Jesus.
Ndimo muna Kristu Jesu.
And there is no other place.
Uye hakuna imwe nzvimbo.
Or no other man.
Kana rimwe zita.
Are you satisfied of that?
Ko magutsikana here nezvizvi.
Amen.
Amen.
Tisumukene tsoka dzedu.
Let us stand to our feet.
The Bible says,
Bible rinoti,
there is no condemnation
hapasina kupomerwa
to them that are in Christ Jesus.
Kune avo vari muna Kristu Jesu.
Hallelujah. Why is he say like that?
Kusi iri kutaura nenzira iyi.
That's the only place.
Ndo nzvimbo yoga.
Hallelujah. Where you can be safe.
Paunova nechengetedzo.
Where death cannot strike.
Kusingagone kusvikwa norufu.
Hallelujah. And your friend cannot pull you out from that place.
Shamari yako haigone kukudonzera, kukudonza kukubvisa munzvimbo iyi.
Hallelujah. Amen.
Amen.
We must be satisfied this afternoon.
Tinofana kuva vanhu vakagutsikana masikati ano.
Amen. To worship such a God.
Kunamata mwari akaita seuno.
Amen. Let's just have a chorus.
Chimbirui.